mutongo wedarira Major Street, amai Bianca Makwande, vatura mutongo wekuti muzvare Mamombe, avo vakatarisa nemhosva yekunzi ivo nedzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance, dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, vakanyepa kuti vakapambwa vakatotyiwa muna Chivabvu, vaende kujeri kwemasvondo maviri, vachimirira kuti vaongororwe nana Chiremba vakazvimirira vaviri, kuti vanokodzera here kuti vatongwe zvitevera kurwara kwavanoti vari kuita. Svondo rapera, dare rakapa gwaro rekuti muzvare Mamombe vasungwe, mushure mekumbotadza kwavakaita kuuya kudare, pavakange vanzi vadzoke kuti nyaya yavo ienderere mberi mudare, asi gwaro iri rakazokanzurwa muzuva raitevera, ivo muzvare Mamombe naChiremba wavo pavakapa huchapupu hwekuti ivo muzvare Mamombe havasi kunzwa zvakanaka. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vakazodzoka zvakare kudare nechikumbiro chekuti pave nanaChiremba vaviri vanoongorora muzvare Mamombe kuti vari kurwara here zvechokwadi kana kuti manyepo avari kutaura. Nhasi amai Makwande vati harisi basa rematare kutaura kuti munhu ari kurwara here kana kuti kwete, saka nokudaro vati muzvare Mamombe vanogara kujeri vakamirira kuti vazoongororwa nanaChiremba vaviri vachazounza magwaro ezvavanenge vawana kudare. Rimwe remagweta muzvare Mamombe vaAlec Muchade hama vatsinhira kuti izvi ndizvo zvaitika mudare. VaMuchade hama vati mutongo waturwa nedare uyu unotyora kodzero dzamuzvare Mamombe dzekuti varapwe nanaChiremba vavanoda, saka nokudaro vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Saka zvazvinoreva izvozvo ndezvekuti nyangezvo anga achitongwa achibva panze akapuwa mari yechibatiso, zvarivhesiwa izvozvo, zvadzoserwa kumashure, zvakutoreva kuti pari zvinoizvi amusungwa, amusungwa zvakare, haachakwanisi kuuya achifamba ega kana kurapwa nanaChiremba vaanga achida sezvanga zvichiitika. Isusu takagara tichipikisana nazvo kuti zvaitaurwa nana muchuchisi zvekuti andoongororwa nanaChiremba ari mukati kwaive nzira chete yekuti apinzwe mukati, ndodai donzvo ravo chete chete. Saka hatibvumirani nazvo zvachose. Saka tinoda kutotora matanho okuti tione kuti aburiswa zvakare here mutirongo, nyaya yake irambe ichitongwa panze.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance notungamirirwa navaNelson Chamisa vaClifford Hlatshwayo vashora mutongo wedare uyu vachiti zviri pachena kuti hurumende yeZANUPF iri kushungurudza muzvare Mamombe.
Munhu kana achinga arwara anoendeswa kuchipatara kwete kuendeswa kujeri. Muzvare Johana Mamombe pavaenda kukoti vanga vachitobva kuchipatara mushure mekunge madoctors avo akavachengeta ukoko vachivamonita vachivarapa kurwara kwavari kuita. Saka uku zvaakuitika yaZANUPF ndo nyaya yatinotaura iyaya kuti macourts edu ari captured, masystems ese government ari captured. Saka uku kuda kurwadzisa, kuda kuita zvinhu zvekuti muzvare Johana Mamombe nevamwe vave vari pakurwadziwa, munozviziva kuti vari pakurwadziwa ukuku nenyaya yekuti vakapambwa.
Muzvare Mamombe vanzi vazodzoka kudare musi waGumi Guru 8, apo vareza vari kutarisira kuti muzvare Mamombe vanenge vaongororwa nanaChiremba ava. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, utungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s wawanikwa husina nyaya pamhosva yahwanga huchipomerwa yekunzi hwakaratidzira pamahofisi ebazi rezvemari vakatakura bhokisi rinoiswa munhu akafa. Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira zvido zvevarayiridzi.
Zvatora nguva yakareba chaizvo tichiuya kumatare, vamwe vachibva kunana Masvingo, kunana Gokwe, kunana Lupani nekupi kuti vangotirira nyaya yanga isina maturo pachitambiswa maresources estate. Asi zvakadaro hatisi kuzodzokera kumashure.
Vanga vachipomerwa mhosva ava vanosanganisira vaMasaraure, mutauri weR2s vaNation Mudzitirwa nevamwe vavo vanoti vaGerald Davengwa, vaGodfrey Chanda, vaAndrew Munguri, muzvare Tryphin Musokeri vanorwira kodzero dzevanhu vaSimon Druri pamwe negweta uye vari nhengo yebhodhi reR2s vaDouglas Coulthard. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.